manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 17 2017
makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dambudziko rekushaya mari rokonzeresa hurumende kuti iti vabereki vasina mari dzechikoro dzevana vavo vabhadhare mari idzi vachishandisa zvipfuwo zvavo zvakaita sembudzi.
Kurwira masimba kuri kuitika muZANU-PF koramba kuchienderera mberi paine chinangwa chekupedigura gurukota rezvematunhu vasevya kasukuwere.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzezvoupfumi dzinoti zviri kuda kuitwa nehurumende zvokuti vanhu vashandise zvipfuwo zvakaita semombe, mbudzi, huku nezvimwe. Panzvimbo yemari munongedzo yekuti hurumende yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yakundikana. Asi hurumende inoti kushomeka kwemari kuri kukonzerwa nevanhu vasiri kuendesa mari dzavo kumabhanga. Gurukota rinoona nezvemari vaPatrick Chinamasa vanoti mabhanga anofanirwa kutambira mombe, mbudzi, huku nezvimwe zvipfuyo semari yechibatiso. Gurukota rinoona nezvedzidzo vaLazarus Dokora vakatiwo vabereki vanokwanisa kushandisa zvipfuwo zvavo kubhadharira vana vavo mari dzechikoro.
Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti uyu munongedzo wekuti Zimbabwe yadzokera kuchinyakare uye munongedzo mukuru wekukundikana munyaya dzezveupfumi. Gore rapera hurumende yakaparura mari yemabond notes kuti iedze kupedza dambudziko rekushomeka kwemari, asi dambudziko iri rinenge ratonyanya kudzika midzi. Vanhu vatanga zvakare kurara panze pamabhanga vachitsvaga mari, uye muzvitoro zvinhu zvatanga kushayikwa sezvo kusisina mari yekunze yekuhodhesa zvinhu. Tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe Dr. Gift Mugano kuti tinzwewo maonero avo.
Zviri kuratidza kuti Zimbabwe yadzoka kumashure nguva yalobhengura chaiyo. Taiziva kuti kana uchitengeserana paitwa barter trade. Saka apa taakuita barter trade, inova kuti unotsvaka commodity inonga ine mumwe muchinjana. Haikusi kubudirira ikoko. Nguva yatava inoi nedzimwe nyika vafambira mberi zvakanyanya, nekuti nyaya dzemari harisi dambudziko. Ukaenda kuZambia iri kuenda mberi mari haisi dambudziko. Zambia, Mozambique, South Africa munomu ndofunga dambudziko taanarare kuti vanhu vazhinji vatopererwa nyaya ivo vanana zvemari vana vamangudya vapererwa. Nekuti dzinowanganiko mbudzi dzacho dziri kumusha dzinonzi dzinokwanisa kunobhadhara school fees. Chiri kuitika panze kuti pakugadzisa dambudziko remari pane kusaona zvakanaka kuitira vanoona nezvemari kuti dambudziko iri riri paviri. Nekutanga ndechekuti mubhengi macho vanhu vatorina mari yacho nekuti mabasa akapera. Ndosaka mari yacho futi iri kuita shoma, nekuti anogadza zvigadzirwa havasi kukwanisa kutengesa zvinhu zvakarengana. Ndofunga kuti vakawana maaccounts akabuda mazuva anaya Delta beverages airatidza kuti masales avo zvaanotengesa zvadzika ne10% zvichienderana negore rapera. Makambani ese ari kuripota ari pastock exchange vari kuratidza kuti zvavari kutengesa zviri kudzikira zvakanyanya. Saka pane dambudziko rakanyarara risi kunyatsa kutariswa zvakanaka kuti rigadziriswe. Vanhu havana mabasa, ndosaka vasina mari pakutotanga napo kuti vaone kubhadhara zvavanofanira kubhadhara. Chechipiri ndechekuti vari kuenda kumabasa vacho havasi kukwanisa kuona mari yavo, nekuti kumabhengi mari hakuna, yakadyiwa navachina masa.
Ko sei muchidaro kuti vachina masa ndovasiri kufambisa upfumi zvakanaka?
Mukatisa bhajeti ravachina masa raakutaura kuti vakatora $4.4 billion kubva mumabhengi vachishandisa matreasury bills avaitora anova financial instruments avaishandisa kutora mari ichifinanza masalaries. Saka kumabhengi taitisa madeposits edu arabva $6 billion. Saka kana vatora $4.4 billion zviri kureva kuti vatosiya $1.6 billion. Vanhu vakunotora mari yavo $6.6 billion havachaoni mari. muti hanzi na uchiandisa embudzi kubhadhara chikwereti kubhadhara zvinoda kubhadhara embudzi inganeko dzosvika 60 billion dzinoenderana nemari inoda kuti tirwa mabhengi tione kubhadhara mbudzi idzo tibhadhara zvikwereti kwakupera ndokwanzi kugumirwa manje.
Dr. Gift Mugano vanodzidzisa paInvest of Zimbabwe vanga vari parunare muHarare.
Mitengo yezvinhu munyika kana kuti inflation inonzi iri kuramba ichikwira izvo zviri kusiya vanhu vakawanda vari parumana nzombe. Gwaro rakaburitswa neZimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat rinoratidza kuti mitengo yezvinhu yepagore yakakwira nezvikamu zvinosvika 0.21% kana kuti kubva muzana kubva mumwedzi wakurume wegore rapera kusvika kurume wegore rino. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kuparurwa kwemari yemabond note pamwe nekukwira kwemafuta edzimotokari kunogonawo kunge kwakawedzera inflation. Mitengo yezvinhu inonzi yakakwira kekutanga mukati memwedzi makumi maviri nemupfumbamwe mushure mekunge yakadzikira zvakanyanya kutanga muna kukadzi wegore ra2014. Ngatinzwe hurukuru yataita na Dr. Chitambara.
Maonero angu ndiona zvokonzera nezvakawanda sekutandisisa inti nyaya yefuel, mutengo wefuel for example watikwirirewo zvakare, saka una afecta zvinhu zvakawanda. Chechipiri nyaya yemoney supply muekonomi yakwirirawo nekuya kwakaita mabond notes, saka zviri kuita kuti aggregate demand muekonomi ikwirire zvounza mapressures pamitengo yezvinhu zvoita kuti inflation ikwire sezvakarohwa neboka reZimstat. Zvazvinhu zvakawanda zviri kuita kuti mitengo inge ichikwira, but zviri kuratidzawo zvakare kuti aggregate demand muekonomi yakwira zvoita kuti mainflationary pressures ange achigeneratewo.
Tinoonawo zvakare kuti pane mutemo westationary instrument 64 ungava uine chekuitawo here mutemo iwoyo nekukwira kwezvinhu, nokuti tiri kuona kuti mitengo yezvinhu zvakaita semafuta inonzi yakwirawo muzvitoro.
Ya, ichocho chokwadi. SI 64 yakasaunza temporary ban pane zvigadzirwa zvinokombita nezviri kugadzirwa muno zvekunze kwenyika. Makaona zvigadzirwa zviri kugadzirwa muno hazvisi competitive. I think my cost structures edu muZimbabwe akanyanyisa kukwira zvakanyanyisa, saka zvinogona kuva zvechokwadi kuti limited supply yaunzwa nestatutory instrument 64 inogona kungeri kukonzerawo zvakare kuti maprice emitengo yezvinhu muZimbabwe inge ichikwira. I think zvinogona kunge zviine chokwadi mazviri, but I think zviri kutiratidza kuti tabuda munyaya yedeflation zvinhu hazvina kunyatsa kumira zvakanaka, nekuti kana zvinhu zviri kukwira macost structures edu asi competitive zvanambotaura. Hatisi kukwanisa kunge tichigadzira zvinhu zvakawanda, saka tine problem yeunderproduction yezvinhu. Not just underproduction but even zvishoma zvatiri kugadzira, tiri kugadzira nemutengo uri pamusorosoro, saka idambudziko riripo.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunare muHarare neStudio 7.
Kusawirirana kuri muzanu PF kwabuda zvakare mudunhu remashonaland west, uko dzimwe nhengo dzinoti dziri kuti ichokwadi kuti dzatora danho rekuti mukokeri wemisangano mubato iri vasevhi yakasukire vamiswe basa. Arthur Chigoriwa anotipanyaya inotevera.
Vachitaura nhasi zvichitevera mashoko ekuti dunhu remashonaland west pamwe nemamwe matunhu mashanu anoti Harare, Midlands, Masvingo, Bulawayo pamwe nemashonaland central akatora danho rekuti vakasukwere vambomiswa basa mubato nekuti vari kutadza kufambisa basa ravo nemazvo. Mutevedzeri weasachigaro mumashonaland west vakitsguza vanoti danho richatorwa nemusi wechitatu apo pachaitwa musangano wedunhu. Vachipindura mubvunzo wekuti ainge ane manepo here kuti kuti vakaita musangano vaguza vatsamba vakati havana kusununguka kupindura asi kungoti vanoda kuziva chokwadi vauye kuzozvinzwira vega nemusi wechitatu kubva kuna Sachigaro. Asi mashoko ari kubuda anoratidza kuti hapana musangano wakagarwa nezuro kana rimwe zuva wakabuda nechisungo chakadaro sezvo nhengo dzepamusoro dzataura nestudio 7 dzaramba kuti hapana musangano wakaitwa kunze kwekuti pane gwaro renyunyuto iro vakasaina. Nhengo idzi idzo dzaramba kudomwa nemazita dzinoti dunhu ravo richaita musangano nechitatu apo pachaitwa zvisungo zvakawanda kwete chisungo chimwe chete sezviri kufungidzirwa. Zvinonzi pane nhengo dzinosvika makumi matatu nesere kubva munhengo makumi mashanu dzakawirirana nepfungwa yekuti vakasikuere vambomiswa basa. Asi imwe nhengo yedunhu inoti hazvisi pamutemo kuti vakasikuere vamiswe basa neboka kana kuti structure repasi sezvo vari nhengo yebazi guru repolitibiro necentral committee.
Kasikuera hasapendwe nesu isi tisataure hondo dzepasi hondo dzekumusoro isi tiri pasi unza vanhu vari pasi handi vari kuita hondo vari kumusoro kwavana hondo nayo tifanira kupedza kupolitibiro necentral committee wezini handibve kudhisiti ndinotonga ndotonga kupolitibiro aiwa hasasi penhuve nepasi wozi kutungana kwati kuita uko.
Nhengo iyi inoti bato rezanu PF rikabvumira kuti vakasikuere vadzingwe mumusangano nevanhu vari pasi imbirombiro dzakaipa sezvo zvinoita kuti vanhu vamwe chete vazofuma mumwe musi vachiti havachada mutungamiri webato vaRobert Mugabe.
Vozivetangotanisazona nepasi ka zvikufanira kuti tichamukira napurezidenti changota kuti nhasi hatichavada takutoita madhemonstration pati kudistrict nokuti inenge tisingavadi tambenyona sekitari ichisamunia vatoudziwa na vice chairman kuti kuita mususpend kure pasi province aidzinge munhu ine 3 ine pamafindis.
Vakasikuere vanoti havana mashoko ekutaura panyaya iyi ndokubva vaseka zvavo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna Sachigaro wezanu PF Matonaland West vaEfrem Chengeta. Zvinonzi zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato rezanu PF kubva mugore ra2014 apo dzimwe nhengo dzinosanganisira vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vaDidmus Mutasa navarugare Gumbo nevasachigare Matunhu vakadzingwa mubato. Kudzingana uku kwakaenderera mberi mwedzi wapera apo nhengo dzemadzimai dzinosanganisira mutevedzeri wasachigaro wemadzimai amai Sandimoyo pamwe nemubati wehomwe yemadzimai amai Sarama Hoka vakabvisa pazvigaro vachipomerwa mhosva yehori nekuda kubvisa amai Grace Mugabe pachigaro chavo. Kurwisana kuri kuitika muzanu PF kunonzi kuri kukonzerwa nenyaya yekuti ndiani achatora chigaro chavamugabe kana vabva pamasimba. Izvi zvakakonzera kuti pave nezvikwata zviviri zviri kurwira masimba cheteam Lacoste necheGeneration 40. Vanoziva zviri kuitika muzanu PF vanoti team Lacoste iri kutsigirwa nemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa ukuwo G40 ichinzi ine vanhu vanosanganisira amai Mugabe vakasikuere Mbune navaJonathan Moyo nevamwe. Asi hapana kujeka kuti ndiani chaizvo ari kutungamira G40 izvo zviri kuita kuti chikwata ichi chibvumburudzwe pari zvino neteam Lacoste. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kushaya mutungamiri kwechikwata cheG40 kuri kuitawo kuti nhengo dziri kutungamira chikwata ichi dziite zvechibhubhubhu kurova bhora zvisina musoro. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndine Ata Chigoriwa.
Makateerera kunepfenyura yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Dare redzimhosva muEgypt rawana mumwe mudzimai anove chizvarwa chekuEgypt neAmerica pamwe nevamwe vanomwe vasina mhosva mushure memakore angada kusvika matatu vari muusungwa vachipomerwa mhosva yekuendesa vanhu kunze kwenyika zvisiri pamutemo kuburikidza nenyaya inechekuita nechirongwa chake chaaibatsira vana vaigara mugwagwa muCairo.
Zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinodarika chiuru zvakanunurwa kumahombekombe kweLibya nemusi wesvondo zvasvika kuchitsuwa cheSicily chiri kuItaly. Ngarava yemauto yekuGermany ndiyo yasvitsa vanhu vakanunurwa ava nhasi pachiteshe chengarava cheCatania vari mungarava yeFGS Rhein.
Rimwe sangano revana ndinodzokorora zvakare vachuchisi muSouth Korea vapomera zviri pamutemo vaive mutungamiri wenyika iyi vari mujeri amai Park Geun-hye mhosva yekuita chioko muhomwe mumhosva yeuori yemhando yepamusorosoro.
Rimwe sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu rinoti vagari vepaArnold Farm kana kuti Manzou ava vakapwanyirwa pamwe dzimba dzavo vari panjodzi yekubata zvirwere zvakasiyana-siyana. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Munyori musangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Evans Mastara, vanoti kunyange hazvo vasati vaita ongororo yeutano kuBraziri, vanhu vakaputsirwa pekugara vanogona kusangana nenjodzi dzeutano dzinosanganisira mabayo nechirwere chemalaria.
Dambudziko ratinoona rikusangana nevanhu vakadzingwa mumisha yavo nderekuti vanotarisana nezvirwere zvakaita semalaria, zvirwere zvakaita senyumonia inonzi mabayo, zvinokonzerwa izvo nekuexposwa kumaelements epanze zvakaita semosquito nechando.
Mumwe mugari wekuArnold Farm, Ambeya Mavis Jangadzi, vanoti vave nemasvondo matatu vachirara panze uye vasina zvekudya zvakakwana.
Kungorara pano patigerepo pano patakamira ipo panapo ndopetinorara nevazukuru. Tinotongotiwo kana taningirika tikaenda musango tondotsvaga derere, tikawanawo waita nyasha wotipawo mubovora. Ndozvinhu zvetiri kuraramawo nazvo.
Mumwe mugari wekuArnold Farm asina kuda kudomwa nezita rake sezvo achitya kuzivikanwa nemapurisa ari kuchengetedza nzvimbo iyi, ayo ari kurambidza mota kupinda nokubuda papurazi apa, anoti kunyange akarwara zvave kumuomera kuenda kuchipatara.
Izvino mota dzichakwanisi kupinda kuti akisizvi munhu akarwara right now kuti atakurwe, kutomutakura one trei yekuvaka nezvimiti kutounza kurodhi. Rodhi dzacho dzinenge dziri blocked. Saka tinofamba sei? How we are living in a society isinga isiri inhuman. Saka taichikumbirisa kuti kana dai paine any other help yatingawana around the world yekuti this exercise it will stop with immediate effect, otherwise zvaigona kuti batsirawo nemadzimai edu nemhuri.
Mumwe mugari akada kuzivikanwa nezita rekuti Samaita anotiwo utano kunyanyawo vana nemadzimai ane pamuviri huri panjodzi nokuda kwemabatirwo avari kuitwa papurazi apa.
Saka kurapwa kwedu kuri kuitwa wanaiwo nokubatwa kuri kuitwa madzimai wanopamuviri havasiri kubatwa sevanhu vemuZimbabwe. Kodzero dzavo hadzisi kunyatsokubatwa sezvazviri. Imwe nguri mwana anozosvika pakuzonowigwa nokuda kwokuti kubatwa chaiko chakatisi kubatwa sevanhu vemuZimbabwe.
Munyori musangano rinomirira vagari vepaBraziri, Arnold Farm Community Association, vaInnocent Dube, vanoti nekuda kwokutyorwa kwekodzero dzavo dzinosanganisira kodzero yeutano nepekugara, vanoti vakaendesa zvichemo zvavo kuZimbabwe Human Rights Commission pamwe nekuSADC, asi vanoti pari zvino hapana mhinduro yavati vawana.
SADC tanzira kuti ipindire iite kuti Zimbabwe iteedzere zviri kutaura dare ravo repamusoro reHigh Court zvainenge yataura. Saka SADC tiri kuona kuti haisi kupa pressure paZimbabwe yekuti ngaiteedzere zvakataurwa nedare ravo repamusoro.
Vamastara vakurudzira kuti sangano reZimbabwe Human Rights Commission riongorore nekukasika matambudziko ari kuArnold Farm. Asi Zimbabwe Human Rights Commission yakaudza vatori venhau kuti chiri kuongorora kutyorwa kwekodzero papurazi iri. Purazi remanzou rakapo omudzimai womutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kuti vachengete mhuka izvo zvakazoita kuti vanhu vaputsirwe dzimba dzavo. Dare rakapa mutongo wekuti hurumende itange yatsvagira vanhu ava pekugara isati yavadzinga asi zvazvina kutevedzwa. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muNamibia. Vanoshanda mubazi rezveutano muNamibia vanonzi vanenge vokwanisa kudzivirira kutapurirwa kwezvirwere zvemuzvipatara mushure mekunge vawaniswa dzidzo uye kupiwa zvikwanisiro nehurumende yeAmerica. Mutevedzeri wegurukota rezveutano muNamibia amai Juliet Kavetuna uye mumiriri weAmerica munyika iyi vaThomas Doton vakaenda kunoona kumwe kwaidzidziswa vezveutano ava. Zvidzidzo izvi zvaiitwa muguta guru renyika iyi reVinduk. Mari yekudzidzisa vari mubazi rezveutano iyi yakabva kuhomwe yemutungamiri wenyika yeAmerica yeUS President's Emergency Plan for AIDS Relief kana kuti PEPFAR. Dzidziso yemuNamibia yakanangana nekudzivirira kutapurirana kwezvirwere zvakaita seTB. Bazi rinoona nezveutano muUnited States reWorld Health Organization mugwaro raro ra2016 rinonzi Global Tuberculosis Report zvakabuda pachena kuti chirwere cheTB chiri pamusoro-soro pekuuraya vanhu muzvirwere zvekutapurirana. Vanhu mamiriyoni maviri vanofa pagore pasi rose nekuda kwechirwere ichi. Panyika dzose dzepasi rino, Namibia iri pachidano chegumi panyaya yehuwandu hwevanhu vanotapurirwa chirwere cheTB. Vanhu vanodarika mazana mana kubva muzana vanotapurirwa chirwere ichi munyika iyi. Mumwedzi mishoma yapfuura, vanoshanda muzvipatara mazana maviri vakawaniswa dzidzo iyi. Muna 2017 hurumende yeAmerica kuburikidza nePEPFAR yakapa Namibia mari inosvika zviuru mazana mana yekubatsira kurwisa chirwere cheHIV neTB. America inoti yakazvipira kushanda neNamibia mukugadzirisa zvinhu munyaya dzezveutano munyika iyi. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muNamibia. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri muWashington DC.
Munhau dzemitambo. Zvikwata zvinoteverwa nechaonga zvenhabvu zvinoti Dynamos neHighlanders zviri kusangana mufinal yeIndependence Trophy mangwana mushure mekukunda mumasemifinal. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vateveri vechikwata cheDynamos vari kupemberera mushure mekunge chikwata chavo chakarova Caps United 1-0 ndokupinda mufinal yeIndependence Trophy mumutambo wakaunganidza chaunga muNational Sports Stadium nezuro. Chibodzwa chakabva kuna Ocean Mushure kwasara maminitsi 10:03 kuti mutambo upere kwaunza mufaro mumusha weDynamos mushure mekupedza kungozvindikitwa kwavanga vachiitwa nemakepekepe kwegore nemwedzi mina yapfuura. Dimbare yave kusangana neHighlanders mufinari munhandare imwe cheteyo mangwana mushure mekunge Bhoso yakadambura FC Platinum 4-3 nemapenareti muBaba Field Stadium mushure mekunge mutambo uyu wapera uri mangange 0-0 munguva yakatarwa. Murairidzi weDynamos Lloyd Mtasa ari kufara zvikuru nematambiro akaita chikwata chake achiti iye vatambi vake vaive neshungu dzekuda kupedza kudhererwa kwavanga vachiitwa nema green machine.
Tanga tichikwanisa kuti mabhora edu akaenda kumberi, tanga tichikwanisa kuachengeta vepakati vanga vachiuya vachiita sei vachibatsira, but generally ndinoda kutaura kuti avakomana vese vanga vane shungu dzekuda kuina.
Mutsigiri wechikwata chine mukurumbira ichi vaGeorge Mauto vanoti vari kufara zvikuru nezvaitwa namutasa nechikwata chake.
Kuzwa hangu fara independence 12 andisandira ndatora mukombe wangu. Kozi zvandikotera nhasi take. Lotus ta tena nebora rakota nhasi.
Asi mutsigiri wema green machine uyo anozviti baba Mogeni anoti Dimbare yakaita raki sezvo chikwata chake chakatadza kutamba semazuva ese nemhaka yekunaya kwaityisa kwakaitika panguva yaitambwa mutambo uyu.
Tengesika gori kunyatsotamba zvakanaka because mungoresi bora ritambwa munonaya ba. Chete chete.
Aka ndiko kekutanga kubvira mwaka wapera kuti Dynamos ikunde Capes United pamitambo inosanganisa yeushamwari yeleague pamwe neemukombe. Mitambo yeleague yakatambwa yakapera seizvi: Cholocho Pirates 0, Yada 0, Shabani Mine 0, Blauwe City 2, Ngezi Platinum Stars 2, Haumine 0, Chapungu 1, Wange 2. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mochirongwa chevechidiki chethe connection mangwana tiri kutarisa kusvitsa kwenyika makore makumi matatu nemanomwe yawana rusununguko. Mubvunzo mukuru ndewe kuti pane chekupemberera here tichitarisa matambudziko akatarisana nenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumire imashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora pa Facebook yedu ye VOA Shona. Ngatisanganei mangwana nenguva dza 8 o'clock muchirongwa The Connection muneni ntungamiri Nkomo.
Muchirongwa chedu che live talk na 8 p.m. tiri kutarisa urongwa hwekuti vabereki vabhadhare mari dzechikoro dzevana vavo vachishandisa mbudzi kana huku.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko ku Studio 7, shandisai WhatsApp pa number dzinoti 001-202-468-0318.
Kama kuta zezi singagore, taka no mira bama monya ipapo. Ma ho, sima ho, tino no mira bama monya ipapo. Sheba, pa, tibunduru, mano stembeli, bama monya ipapo. Tirewa, rewa, dana murewa, Ismail, wampa mariewa wa. Doba udo udo udiva lupo wa, koskera papa wa, futi every hour. Hanzi chiwe abamu never look to my duma. I was sipping of Anujuma. Uchayara, but in a puma puma. Kungi mumbe, Zimbu puma puma. Angema chiti chirema. Sakadaro di chingorema. Putinda fa banditi fema. Tipe yangu, mai echema. No mamira bamba boya ipapo. Sama puta jesu tinda gore. Taka no mira bamba moya ipapo. Ma hos, sima hos.
Nako kambo pamamonya ipapo na Soldier Love tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Dambudziko rekushaya mari rokonzeresa hurumende kuti iti vabereki vasina mari dzechikoro vabhadhare mari dzivashandisa zvipfuwo zvavo.
Kurwira masimba kuri kuitika muzanu PF koramba kuchienderera mberi paine chinangwa chekupindigura gurukota rezvematunhu vasevya kasukuere.
Mitengo yezvinhu yokwira izvo zviri kusiya vanhu vakawanda vari parumana nzombe. Tabva tashuka kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri tokusiya imina Chris Gande na Ntungamiri Nkomo munau dzechindebele.